Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na anasi, uri musi wechipiri, mbudzi 3, 2020. Makateerera kustudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufa nechirwere cheCovid-19 muBulawayo unoramba uchikwira mushure mekuwanikwa kwevanhu 11 vaine chirwere ichi, pavanhu 15 vakavhenekwa nezuro uye vaviri vachifa muguta iri. Zvizvarwa zveAmerica zvinopinda musarudzo yemutungamiri wenyika nhasi, iyo iri kukwikwidzanwa zvakasimba pakati pemutungamiri wenyika vaDonald Trump vebato reRepublican Party nevari kumirira Democratic Party vaJoe Biden. Bato reMDC Alliance rinoti rinoona kusungwa kwameya wechitungwiza vaLove More Michael senzira yekushungurudza nhengo dzaro mumakanzuru. Tichakupai mashoko amatumira imi vateereri veStudio 7 kuno muchitudza zvamunofunga pamusoro pezviri kuitika munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro inhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufa nechirwere cheCovid-19 muBulawayo unoramba uchikwira mushure mekuwanikwa kwevanhu 11 vemuguta iri vaine chirwere ichi, uye vaviri vevanhu vemo vachifa. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu 15 vakavhenekwa vaine chirwere ichi nezuro wakare, 11 ndevemuBulawayo, izvo zvakasiya vanhu zviuru zvisere nemazana 3 ane 79 kana kuti 8389 vabatwa nechirwere ichi munyika yose. Kusvika nezuro vanhu zviuru zvinomwe nemazana 33 kana kuti 7939 vapora kubva kuchirwere ichi, izvo zvakasiya vanhu 205 vachiri kurwara nechirwere cheCovid-19 munyika yose. Vanhu 245 kana kuti 245 vafa nyika yose zvichitevera kushaya kwevanhu vaviri muBulawayo. Pasi rose vanhu vanodarika 46,000 vabatwa nechirwere ichi, icho chaurayawo vanhu vanodarika 1,000,000 nezviuru 200 kana kuti 1.2 million pasi rose. Zvizvarwa zvemuAmerica nhasi zviri kupinda musarudzo yekutsvaga mutungamiri wenyika wechi46 kana kuti 46th president. Musarudzo dziri kukwikwidzanwa zvakasimba pakati pemutungamiri wenyika vachimirira Republican Party vaDonald Trump nevavari kukwikwidzana navo vachimirira bato reDemocratic Party vaJoe Biden. Pazuva ravo rekupedzisira kutsvaga rutsigiro vachiedza kukwezva vavhoti kuti vavape mumwe mukana wekuti vatungamire zvakare America kwemamwe makore 4, vaTrump nezuro vakapika kuti chikamu chavo chepiri semutungamiri wenyika vachagadzirisa nekuchenesa nyika zvichachengetedza chiroto chenyika yavo. Vachitaura nezuro vari kuNorth Carolina, vaTrump vakasimbisa kuti upfumi hwenyika uchamuka kunyange hazvo paine dambudziko recoronavirus, vachivimbisa kuti vachagovera nhomba yekudzivirira denda iri kana kuti vaccine kuvanhu vose. VaTrump ava vakashanyira matunhu 5 nezuro vakaudza musangano uyu kuti kana vari kupikisana navo vaJoe Biden vakasarudzwa, vachaita kuti America iite sejeri kuburikidza nekudzika mitemo inorambidza vanhu kufamba-famba vachidzivirira kupararira kweutachiwana hwecoronavirus. VaBiden avo vaivewo kuCleveland mudunhu reOhio vakatiwo danho rekutanga rekukunda utachiwana hwecoronavirus kukurira vaDonald Trump musarudzo. VaBiden vakapedza muvhuro wose vari matonhu akaganhurana eOhio nePennsylvania. Vachitaura pamusoro pavaTrump vari kuCleveland, vaBiden vakati vapedza nekusagadzikana mashoko epadande mutande pamwe nekutsamwa zvavakati zvinobva kuna vaTrump. Vakati hunhu hweAmerica huri pasarudzo. Zviri kubuda pamberi pesarudzo zvinoratidza kuti vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaBiden vari kutungamira nezvibodzwa zvisere, asi rwendo rwuno mujaho uyu uri kuratidza kuti wakasimba matunhu anosigaronetsa ayo achanongeza kuti ndiani achakunda. Asi sezvo muAmerica muna achikunda musarudzo nezvibodzwa zvaanowana kubva mudunhu roga roga kana kuti Electoral College, varume vaviri ava vanga vari mumatunhu akakosha akaita seOhio, Wisconsin, Georgia, North Carolina, Michigan nePennsylvania, uko kune chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaNicholas Mada vaita hurukuro na Blessing Zulu West Studio 7.
Varume vaviri vakwikwidzani vaTrump navaBiden vari kumhanyidzana zvakanyanya munzvimbo yePennsylvania. Uye vaBiden vauya nechirangaridzo kumomo yePennsylvania pavaunza vaBarack Obama munzvimbo yavaidiwa zvakanyanya. Ichecho chicherechedzo oro irangaridzo yekuti vaBiden munhu anga akamira zvakanyanya nava Barack Obama.
Ko sei va Biden vari kubatana nava Obama mukutsvaga rutsigiro?
Ndinoona sekuti imhindu dzekutsvaga mavhotsi zvakasimba munharaunda yePennsylvania, endi vanhu vanenge vari kuresponda naizvozvo. Saka ndinoona kuti idonjo rakanaka rashandisa vaBiden. VaTrump handioni vachinyanya kushandisa vamwe vanhu kuti vavakambenere, vanomira vega vachikambena. Asi ndinonzwazve kuti vanhu vanotya kuti vamire pachena vachivakambenera.
Inyaya inobuda kazhinji musarudzo kana pachitaurwa nyaya dzavaTrump kuti kune mamwe matunhu vanotozokatyamadza vanhu vakunda, nekuti dzimwe nguva vatsigiri vavo vanenge vasingadi kunyatsobuda pachena. Asi kana vakuvhota sanhasi kudai vanobuda neuwandu hwavo. Chii chinopa kuti vamwe semaonero enyu vatye kuti vanyatsoti vanotsigira vaTrump?
Pamwe kusanganisira nemashoko avanombotaura aneka kunyomba vamwe, anokuva kunyomba marudzi, anika kunyomba vamwe vanotungamirira munzvimbo dzakasiyana siyana. Endi ndinoonazve nzvimbo yePennsylvania kunyanya nenyaya yekuti governor wedu muDemocrat, rinovabatura vaBiden, vanenge vari kutaura mashoko anoita kuti vanhu vaone kuti mashoko asina kunge ari mashoko akaringana kuti munhu wemukuru ataure kuti inzvimbo yemadhemokrati. Muno muAmerica zvinhu zvisingataurwe izvozvo, munhu unokambena uri positive. Saka izvozvo zvinhu zvinokwanisa kunge zvichivatsvedzesa oro zvakavatsvedzesa according to pakamira mapolls muno muPennsylvania. Asi nzendo dzavo vari vaviri dzakati wandei chaizvo. Izvo zvinongosimbaradza kuti this is a battleground and vanofanira kunge vachishanda zvakasimba kusvika palast minute of votes achiitwa. Ndinoona sekuti varume vari kurwa hondo yakasimba muPennsylvania iyoyi kuti vakunde, nekuti hapana anokwanisa kukunda pasina Pennsylvania.
Ko tichitarisa rutsigiro rune varume vaviri ava imo muPennsylvania zvakamira sei?
Maonero andiri kuita mukoma Blessing ndekuti vaBiden vakabata zvikurusa mumaguta, uye vanopinda futi kusebeba na Pennsylvania chaizvo. VaTrump vanenge vakawanda zvakanyanya rural Pennsylvania, vakati simbe chaizvo ikoko.
Vanga vari chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaNicholas Mada vari mudunhu rePennsylvania muno muAmerica vachitaura na Blessing Zulu West Studio 7. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vari mudzidzisi kudunhu reWest Virginia muno muAmerica vaJona Masia vanotiwo munhoroondo yeAmerica kashoma kwazvo kuti anenge ari pachigaro semutungamiri wenyika akundikane kusarudzwa zvakare kepiri, kunyange hazvo sarudzo dzegore rino dzakasimba chose.
Vanhu veAmerica vari kusarudza mutungamiriri wavo wemakore kubva vachitanga kugadzira chavanoti Office of the President. Vakaita mapresidenzi makumi mana nemashanu. Saka vaTrump vari kutsvaga zvekuti vapuwe mvumo yekutonga kuti vazova purezidendi wemakumi mana nematanhatu. Saka vaJoe Biden vari kukukidza kuti dai vapindawo vachiitawo wechimakumi mana nematanhatu. Saka tingati pakanorondo aka kubva 1789 pazvatangwa izvo mapuresidendi emuAmerica, pamakumi mana nevashanu vati vaita izvino, gumi chete ndo vasina kusarudzwa kuti vaite yatingati second term kuti vatonge zvekare kechipiri. Saka makwikwi yakaoma.
Munoona here sekunge varume vaviri vari kukwikwidzana ava vakawana mukana uzere wekuti vange vachizvishambadza kuti vazosarudzwa kuve mutungamiri wenyika?
Hungu, varume vaviri ava vakawana mukana uzere wekuti vafambe vachitenderera neAmerica yese vachitsvaga rutsigiro. Iye zvava zvakatisiyanei maitira vaiita zvavo yezvino nenyaya yeCovid-19. Tinoona kuti vaBiden vaitenderera vakapfeka mamaski vachiita kuti vanhu vange vari mudzimota vachiteerera zvavari kutaurirwawo navaBiden. VaTrump vanga vane mukana zvekuti havakatsikana vazongoti zvemamaski izvi, vava kungounganidza vanhu nekuti ivo vakatomborwarawo vakamborara muchipatara kwekanguva, asi vasumuka futi vakurudzira vanhu. Saka vanhu vakawana mukana wekuti vanyatsokunzwa zviri kutaurwa navaTrump navaBiden.
Tichitarisa zvichabuda musarudzo, munoona here vese vari vaviri vachitambira zvisina dambudziko?
Sekuona kwangu ndofunga zvinhu zvichafamba zvakanaka, asi kana takutarisira mutauriro waimboitwa navaTrump vachiti inini kana zvikabuda zvendinoona kunge zvisina kunaka, ini handizvigamuchiri, panogona kungoita kuti vangaenda kumatare vachiti vanhu vakaita zvekutumira mabalots avo netsamba ina handidi kuzvigamuchira. Saka panogona kungonetsa kuti voenda kumatare nyaya yechezvobudira kune kwavanoti kusupreme court, asi uko manje kwanaka nekuti majaji ekupati yavaTrump yemarepublicans ndivo awanda kudarika ekupati yavaBiden madhemokrats. Saka pamwe vaTrump vanogona kungoti rega nditore nyaya iende kumusoro nekuti uko kune kwane advantage. Asi muonero wandiri kuita zvinogona kufamba zvakanaka.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe, vari mudzidzisi mudunhu reWest Virginia, vaJona Masia vari parunare kuWest Virginia kwakare neStudio 7. Munyore anoona nezvekutongwa kwematunhu mubato reMDC Alliance vaSasol Zvidzai vanoti sebato vakashungurudzwa zvikuru nekusungwa nezuro kwakaitwa meya wechitungwiza vaLove More Maiko vachipomerwa mhosva yekushandisa hofisi yavo zvisizvo. VaZvidzai vanoti kusungwa kwavaMaiko hakunei nenyaya dzavari kupomerwa, asi kuti kwakanangana neurongwa hweZANU-PF hwekushungurudza nhengo dzebato iri. Kusungwa kwavaMaiko kunouya mazuva mashoma mushure mekusungwa kwemakanzura ekanzuro yeguta reHarare vachipomerwa mhosva dzeuori. VaMaiko vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare chero nguva kubva nhasi. Studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa panyaya iyi sezvo mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Paul Nyati vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Ngatinzwei hurukuro yataita navaZvidzai pamusoro pekusungwa kwavaMaiko uku.
Tashungurudzika tichinzwa kuti meya vedu vaLove More Maiko vasungwa. Nyaya yacho iri yokunenedzerwa kuti vaita iya inonzi criminal abuse of office. Vanga vachizvitarisira kuti vachasungwa, saka takambotaura navo paweekend kuti ko nyaya ndei. Nyaya iripo hainei neuori, nyaya iripo ndeyongoti ZANU-PF iri kuda kushungurudza makanzo kuti atadze kupa vanhu maservisi.
Saka iye zvino vaMaiko vakachengeterwa kupi?
Last time yandatarisa vanga vari kuHarare Central. Iko zvino hatina information chaiyo kuti vave papi, asi vambobatwa vakaiswa paHarare Central ndo pavanga vari.
Pane magweta ari kuvamirira here?
Takwanisa kuwana magweta achanovamiririra kuitira kuti kushungurudzika kuite uzvinani, kuitira kuti nyaya ibudiswe pachena kuti zvino mutungamiri weguta angasungirwa basa rake. Chechipiri kuti angasungirwa nyaya yekuti regai kupaza dzimba dzavanhu kunyanya nguva ino yekunaya. Wobva wanzwa waita mhosva panyaya yakadaro iyoyo. Isu tinongoona kuti kuvhiringidza makanso iindastri yebrands.
Tinoona kuti kusungwa kwa Maiko kuri kuitika mushure mekusungwawo kwevamwe vashandi kana makanzura muguta reHarare. Zvii zvamungataurawo imi sebato?
Isu tinoti uori kana ukawanikwa uri pahuri unofanira kutiriwa nawo chaizvo. Vaori vose vanofanira kuti vaongororwe zvakakwana vadiwe nawo pamutemo. Chatisingawirirani nacho isu inyaya yakafanana nokuti makanzura akagara pasi iri full council. Mapurisa achitumwa neinonzi saku otouya achidisturba council meetings saizvozvo. Izvi zvinoratidza kuti haisi nyaya yehuori asi tinongori nyaya yekuti macouncils arambe astabilized asadeliver maservices kuvanhu. Ndiyo script yezano yokukonesa macouncil kuti adelive.
Vanga vari munyori anoona nezvekutongwa kwematunhu mubato reMDC Alliance vaSesuo Zvidzai vari parunhare kugweru neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Bepa nhau reThe Herald rine musoro wenhau unoti vaimbo vemiriri wemasvingo Central muparamende vari kubato reMDCT vatongai matutu vave nhengo yezano PF. Zim Morning Post ine musoro wenhau unoti mudzimai wemutungamiri wenyika amai vakusilia Munangagwa vanoshoropodza mapurisa nemabatiro aakaita nyaya yekuburiswa kwegoridhe zvisiri pamutemo munyika. Bulawayo 24 ine musoro wenhau unoti mapurisa emubulawayo ari kuferefeta kubiwa kwemari mushure mekunge motokari yekambani yeFawcett yaiendesa mari kubhanga reCommercial Bank of Zimbabwe yakatorerwa mari iyi nemuvhuro mangwanani. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weGerman amai Angela Merkel vanoti mitemo mutsva yekurambidza kufamba-famba kwevanhu yakadzikwa nemuvhuro yakadzikwa zvichitevera umboo hwekukwira kwehuwando hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus munyika iyi masvondo adarika izvo zvaita kuti vakuru vakuru vatarisane nedambudziko rechimbi-chimbi muzvipatara. Komisheni inoona nezvesarudzo muMoldova yeCentral Elections Commission yakazivisa nemuvhuro kuti mutungamiri webato rinopikisa akawana mavhoti akawanda kudarika mutungamiri wenyika ari pachigaro iye zvino musarudzo yemutungamiri wenyika, asi mavhoti aya haakwani kuti pasaitwa sarudzo yerun off. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga apo tinotepfenyura mashoko amunotumira kuno kuStudio 7.
Mangwanani mangwanani akanaka muri studio. Tinobonga ngenguva ino ndinokwazeva vashamarire ndokwazeva tiri. Ndodombotorova muzuro penyaya dzinoitike munyika yedu, nyika yeZimbabwe. Vagari venyika yeZimbabwe havana chavanoona, havana benefit kunze kuhurumende, kunze kwekurohwa. Kana vade kutaura zvavasingafariri vorohwa votumirwe masoja. Hazvina kunaka. Vagari vanofanira kuona something chiduku kubva kuhurumende, kwete mbeu, kwete magwiri kana bhageji. Tiri kutaurawo chinhu chinobatika. Tikuzi tinoona vanhu vanofungirana, izvozvi vari kuda kupa vamadzimai vevaimbo vavatungamiri venyika kuti after 5 years munhu unopiwe benzi, unopiwe mhatsa after 5 years, but kune mushandi wakabirwe marenge nasa. Ko ivo vakabatwa negoridhi yavo ngavarangwe endi ngavatongwe vaiti life in jibuzi vakabaka vakazobatwa.
Mangwanani akanaka nokumajonga kandemiri pastresena kumablessing nevamwe veshamari vestresena asina kubodomani mazita kuti mangwanani akanaka. Takuneseka nomutongero waMunangagwa. VaMunangagwa matongero avo asiona kumatongero kuita kuna avo vakaoneka vachibata avo vakava negolde vachida kutengesera kune dzimwe nyika. Vakuru vacho ndiri kubatwa zviparadza nyika yacho. Saka hatiri kuenda kupi nenyika yeZimbabwe, zvekuitika muZimbabwe havisi zvope. Saka kuti kuti vatemerwe zvirango vasakuoneswa mari kune dzimwe nyika zvitori nani. Totokumbira kuti dai dzimwe nyika dzatemera Zimbabwe zvirango zvakatopfukidza pane zviripo izvozvo zvitori nani. Dai Mwari apindira, dai Mwari apindira kuti pambotongwa vamwe ane kuzuru kuti vanotonga ane kuzuru kuti nyika iende kumbeuti nyika nyika kuna kwairi kuenda nyika yeZimbabwe.
Makadi vashamarare vestudio 7 aiwa basa muri kugona basa muri kugona ndinoti pakururana kuti chokwadi aiwa tinotendeka zvamuri kuita tinonzi bright 10 heads kuSouth Africa.
Alo studio 7 mangwanana nhasi todambudzwa nematicha inhau yematicha asingapuwi mari maticha anofanira kupuwa mari vanofunga kuti vanorurama sei kana vasina kupuwawo mari tokumbira kuti vape maticha mari dzokuti vararamiwo nemhuri yavo vazhinji vacho vane vana vari mumabhodhin vanoda mari dzakawanda aisi vari kuora mooro mushoma shoma kavape mari tikuno chipingi.
Mangwanana akanaka. Meseji yangu iri kuuya kuna vajonga baba vajonga kande miviri ndimi wani munodanidzira zuva nezuva muchitidanidzira apa kuti titumirevo mazwi enyu asi tinongotaura nguva dzose hamumbotibudisiwo pastudio 7 kuti izwi redu rinzikwevo nezvizvarwa zvezimbabwe muchitaura nemhaka yeikovo munhu unofanirwa kutanga avhoterwa here kuti agozobudawo pastudio 7 yemunokokera kuti unzai mazwini ini akundoda kungotaura pamusoro pamaaksidi yamunangagwa vari kuramba mhosva yavakaita kana ivo vasingasungwiko avo vari kubatwa vanobatirweiko ngavangoregedzwa.
Musavudzira mapurisa kuti hanzi mai munangagwa nevana vavo havana mhosva. Handizvo ndo zvinotaura kuti mitemo haisi kuteedzerwa muZimbabwe. Ivo mai munangagwa vanga vasingambofaniri kutaura chinhu nenhau iri pasi pematare. Ndo zvatinoziva zvinoita first lady kwava kuwawata kuti vanhu vazonditaura neni rega vakubvunze nekuti nezuro takambokuona uinawo vanhu ava. Saka nhamo wakuvaramba sei nhasi mabato pakuba motorcade yavakaenda nayo the same guys vari kufamba navo nemotorcade ndo vari kuairport aizoenda sei vagold iyayaya nemotorcade kana anga ari aheria tied oga aimuriona pane nyaya yapi.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera asi nhasi vateereri tinokumbira kuti mutumire mashoko enyu ari pamusoro pesarudzo dziri kuitwa kuamerica. Mashoko enyu tinozoashandisa mangwana. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Makateerera kustudio 7 tirikutepfenyura tiri pamudzinda wevoice of America uri muWashington DC. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 pm pamasaisai anoti 909 am 4930-6175 ne 7255 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 4930-13860 ne 15460 pashortwave. Kana muchida kunzwa chirongwa chelive talk tibatei pamasaisai anoti 13860 15460 909 am kana 4930 kHz.
Bato reMDCT riri kufanotungamirwa namuzvari Tokozani Kupe rakazivisa nezuro kuti rave nemazuva arichaita musangano waro mukuru weExtraordinary Congress uyo uchasarudza mutungamiri webato mutsva achatsiva mushakabvu vaMorgan Tsvangirai. Munyori mukuru weMDCT vaDouglas Mwonzora vanoti bato ravo rakatara nezuro mazuva anobva musuva 13 zvita kusvika musuva 20 zvita apo vachange vachiita musangano uyu kunyange hazvo vasati vave nenzvimbo kana dhorobha richaitirwa musangano uyu nekuda kwemamiriro akaita zvinhu munyaya dzeCOVID-19. Vamwonzora vanoti Vanhu vachabvumidzwa kupinda mumusangano uyu inhengo dzebato ravo reMDC chete, kwete vanenge vakambobuda mubato iri vachienda kune mamwe mapato akaita seMDC Alliance kana avo vakadzingwa kuparamende kana kumakanzuru. Ngatinzwei vachitsanangura.
Extraordinary Congress yedu irikuitwa musi wa 13 kusvika musi wa 20 December. Tatara vhiki rekuita Extraordinary Congress iyi. Nokuti tiri kuona kuti nechirwere checoronavirus zvinogona kuti tisaunganidza vanhu panzvimbo imwe chete, asi tichatanga taita anonzi manominations ekuti vanhu vari mumaprovinces vanenge vachisarudza kuti vavanoda kuti avatungamire sapresident ndiani kuti aite candidate. Saka province imwe neimwe ichavhota, ese maprovince ari 15 kuti 12 ari muZimbabwe neprovince yeUK, province yeAmerica pamwe chete neprovince yeSouth Africa. Saka zvichatanga musi wa 7 November tichitanga nedunhu reMatebelele North.
Tinoona kuti muri kuita kongresi yenyu munguva yechirwere cheCOVID-19, matanho api amuchatora?
Hongu kune chirwere checoronavirus, saka zvatiri kuita ndezvokuti tichagadzirisa kuti mavhotero anenge achiitwa uye kuungana kunenge kuchiita vanhu. Saka kune possibility yekuti tichaita decentralize, toita makongresi edu kumaprovinces, kana kuti tinoita mudhorobha rimwe chete ratinenge tichiitira main congress, asi mavenyu econgress acho oita mavenyu akangowanda wanda. Dambudziko riripo nderekuti nguva yedu yekuti tiite extraordinary congress yakatarwa nedare resupreme court. Saka hatikwanisi kuti tipostpone kana kuipfudza mberi tisina kukumbira supreme court iyoyo. Tingadai takaita congress in 31 July, asi ndopakanyanya kukwira chirwere checoronavirus.
Asi mune guta here kana dhorobha ramungati manga makadoma kuitira musangano?
Pari zvino tanga takambokurukura nenyaya yedhorobha reKwekwe, asi tiri kuona sekunge pachaita nyaya dzana security, nyaya dzeaccommodation kune muchigara vanhu, uyezve nyaya yekuti Kwekwe yakanyanya kuwanda vakomana vaya vanochera chera mumigodhi vaya. Saka tinge tichizotyira nyaya dzana mhirizhonga ikoko. Saka maonero atiri kuita ndeyekuti zvingangoita kuti musangano uyu uitwe muHarare.
Ndivanani vanenge vachizotarisirwa kupinda musangano uyu vachivhota?
Vanhu vanokwanisa kupinda chete musangano weExtraordinary Congress uyezve mumanominations achaitwa mumatunhu akasiyana siyana vanhu vanenge vari mamembers eMDCT. Kana munhu wakanga uri chairman muna 2014 unodzoka zvakare kungori chairman, asi kana munhu akajoina rimwe bato semuenzaniso uripo ndeyokuti vanhu vazhinji vakati taakuenda kuMDC Alliance rinova bato itsva rakazofoma 2019 necongress yekugweru, vanhu ivavo vavanhu verimwe batowo. Saka vanenge vaakunoenda kukongresi yavowo isiri iyi. Tichiendazve kune vanhu vakaitwa recalled kuparliament nekucouncil, vanenge vasisiri mamembers eMDCT.
Vanga vari munyore mukuru weMDCT vaDouglas Mwonzora vari parunare muHarare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare misoro yenhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufa nechirwere cheCOVID-19 muBulawayo unoramba uchikwira mushure mekuwanikwa kwevanhu gumi nemumwe vaine chirwere ichi muguta iri, uye vaviri vachifa. Zvizvarwa zveAmerica zvinopinda musarudzo yemutungamiri wenyika nhasi, iyo iri kukwikwidzanwa zvakasimba pakati pemutungamiri wenyika vaDonald Trump nevari kupikisa vaJoe Biden vebato reDemocratic Party. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manhero anhasi, apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@vovnews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.vovshona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka vateereri.